Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti enei msore na udzedu dzanhasi chitatu zvita 28, 2016. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy munandira, asi vakawanda vanoti nyika yaenda kumazivanda dzoka. Hurumende yeBritain inopa nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe mari yekubatsira vana vadiki nezvekudya zvinovaka muviri. Vanhu vanoita zvekubheja mujau yembwa, mahachi, nhabvu nezvimwe kumakambani akaita seAfrica Bet kuchinoi votadza kuwana mibayiro yavo kana vahwina. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutaura nevateereri vedu vari kunze kwenyika nezvezvisungo kana shuviro dzavo muna 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne13860, 15460 ne4930 kHz pashortwave.